Danho rakatorwa naPresident Biden rokuti vasakukwidza kuita mutungamiriri weAmerica muna November. Idanho randinoona danho rakanaka nokuti munhu unenge akuzvinzwa iye pachake oga paanokwanisa nopaasingakwanisi.
VaBiden vane chivimbo chakadini muna mai Harris vavave kuti vanoda kusiyira.
Vane chivimbo chaVice President Kamala Harris kuti vanogona kutungamirira America kana ivo vachinge vabva, nokuti sokutaura kwavo vaBiden vanoti ivo dai amai Harris vachinge vasiri munhu unokwanisa kuita mutungamiriri weAmerica vaidero vasina kunge vakavasarudza.
Titarisewo hudzamu hwekuti vaakusiya ihwohwo, zvinochienda nekupi kubva pano zvichienda mberi?
Kurega kukukwidza kwavaBiden muna November zvinoreva kuti bato ramaDemocratic Party raakuchizondogara kuconvention yavo, vovona kuti vangakwikwidza pano uyo unosapotewa navaBiden amai Harris ndavapi kuratidza utongi hwejechetere.
Saka vaBiden vanenge vochisiya basa here zvatinoona sokuti vatozodza amai Harris kuti vagotora chimuti?
Nyangwe zvazvo vaBiden vachinge vati handichakwanisi kuzokukwidza upurezidendi, asi ndava kuchitungamidza mutevedzeri wangu amai Harris, hazvitorevi kuti amai Harris ndivo vaakuchitozongosarudzwa nebato ramaDemocrats. Aiwa, vanoenda kuconvention vodoonekwa kuti pana vamwevo here vanoda kukukwidza amai Harris posarudzwa uchazenge achimiririra Democratic Party paupresident kuchange uchikukudza muna November vachikukudzana navaTrump. Ndo zvazviri kureva pari zvino, hazvirevi kuti vaBiden vanotofanira kunge vachitorega basa roupresidendi nguva yavo yokurega isati yakwana.